Kwakamboita gakava pakati pava Donald Trump nava Joe Biden. Va Donald Trump vakabuda vachinzi vahwina. Saka takatarisa gakava riri kuuya iri, tinoona kuti rakatarisiswa zvakawanda chaizvo pakati pavaviri ava, asi rasiyana nerakamupenge ramboitwa pakati pavabiden navadonald trump, nokuti vaamai Harris vava vatsva zvekare. Tichitarisa vaviri ava tinoona kuti vasiyana.
Ndezvipi zvamungaanongedzera apa zvamunoti zvaanyanya kusiyana?
Pavakava vari ivo vabiden navadonald trump, vakava vari vanhu vamazera akada kunoenzana, vari varume vese, vari varungu vose. Ike zvine izvi tinoona kuti kwaano mudzimai unenge mudiki sachaizvo kuna vatrump. Saka vatrump vanofanira kusimba chaizvo. Tichitarisa zvekare isu dzidzo dzavo, kuti mumwe ndigweta ramakoko, tozoona isu kuti vatrump zvekare havasi gweta, ende vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa kumakoti uku. Saka zvakaita sokuti ko musungwa nomuchuchusi vanenge vachikakavadzana.
Zvinenge zvichitarisirwawo neveruzhinji ndezvipi mugakava iri?
Zvinotarisirwa mugakava iri zvakawanda, zvizhinji zvacho zvinogara zvichingobuda mumakakava orudzi rworurwu kwamakore, zvinosanganisira izvo nyaya dzoufumi hweAmerica, kuti mapolicies avo vari vaviri ndaapi. Kunototarisira zvekare nyaya dzeimmigration, vava vanhu vokunze vari muno muAmerica umu, nekubhodha kumasouthern border uko reAmerica zvinotarisirwa zvekare. Tigotarisira futi zvekare foreign policy, inosanganisira iyo ukama hweAmerica nenyika dzokunze. Takatarisa isu hondo yeRussia neUkraine, kuzoita hondo yeIsrael neHamas ikokoko. Chaita makwishi kuti ndezvipi zvamiinazvo kupedza hondo idzi.
Titarisewo kuseri kwegakava, zvinozomirawo sei kuenda mberi?
Kwataa kuenda uko kwapera gakava iri, kwava kwatinoti isu kwamvura yacheka makumbo, kwatinenge tichinatsokuona kuti wabudirira padhibheti iri ndiani. Zvaita kuti abudirire zvacho ndezvipi? Zvii zvaachatora mudhibheti imomo akuenda nazvo kuvanhu kuti vamuvhotere?